trendybeats.com.
I stay before we sleep.
Yaparaira puma seyakata Vakazo yoka bakuria yati nyakata Usiku refu daima mbozi pakata Vakata na wakati toso mbozi kakata Divu wakanga wakabata zibakatwa Musango wetu seswa wainzi hava makata Money talks yao yacho yetu popota Vaitika na wajika tetu sungu kukuta Asimunu we such a peace Such a peace Everybody gon' be lit Everybody gon' be lit Kana waku musoro soro kwela da usa so kanzira wari daz Neguti pocha dona daza Pocha dona Ucha shaya chaku senga Shaya chaku senga Ziza kudoneza munenga Ipa waku sawira mutenga Sawira mutenga Swear life is harder when you're living with no meaning I've been searching for a meaning I've been praying for a healing yeah I've been aiming for the top there's no ceiling calculating all my blessings man that's a different feeling eh amadzako dzichakucherera kuva shamwari dzenhema dzokuseva sembuva chero namo nemusodzi zvakutambisa nhova tarira nyadeka Zviri deep zvakadzika kunge panogara njusu This world is too cold, apa tumboshanda juice Sawira anokuchera kuita kunge nuta muvhu Anoshuvira udoni, sere rusava guvhu Mapinda, zenzwana muzumbu Ezvo tatandara nenhubu, muroya nechigumbu Anoda misodzi, izare muchigubu manji Yapararira mfuma seyakata Vakazoyoka bakuria yati nyakata Usiku refu daima mbudzi pakata Vakaita naro vakati tozo ngozi kakata Ndivo vakanga vakabata zibakatwa Money talks yavo yacho yeto popota Vaitika na wanje taitozo ngo kokota Vaitika na wajika taitozo ngo kokota Munuwesa acha peace Munuwesa acha peace Everybody gon' be lit Everybody gon' be lit Kana waku musoro soro kwela ta usa so kanzira vari daza, daza Nekuti pocha dona daza, daza Ucha shaya chakusenga, shaya chakusenga Sidza kudoneza munenga Ipa waku sawira mutenga, sawira mutenga hey.
Life is black and white, gima vara mbisi Usa so vara irwa, shakuyere wa senzisi Ukumi haudi disi, pura maiso sezisi Penyu makasa, uchenjereche upenzi Kana wa mkana Kepele, kepele, kepele Juve, close
More music on trendybeats.com